Hurumende yedu musi wa 31 December 2019 yakabudisa gwaro re proposed constitutional amendment bill number 2 iro rikutaura maproposal ekuamenda constitution akawanda asi susu semadzimai tirikunyanya kubatikana ne clause number 12 iyo iri kuda kuextend women's quota system yanga iri muconstitution iri kufanira kuexpire muna 2023 inotaura kuti panofanirwa kunge pane maseats extra 60 emadzimai muparliament ayo anodividwa pamapolitical parties zvichienderana nekuti nhamba yavawana ndeipi pamatotal votes cast. So pakaiswa constitution muna 2013 provision iyi yaifanira kuexpire muna 2023. So isusu semadzimai hatisi kuzvitambira kuti vaextende quota system iyi ne 10 more years.
Sei sangano renyu risisade proportional representation.
Nekuti as well pita kagara pasi tikaita research yekutarisa kuti ii proportional representation yakanyatso shanda here kusumudzira madzimai kuti akwanisonge achivopa pa same position nevarume vachisumudziro ma challenges nema positions ari kuaffecta madzimai muma constituencies matinogara and tikaona kuti aina kunyatsoshanda yakasangana nema challenges akawanda. One yaka abuse nema political party leaders apo pavaingochinja list revanhu vari kuenda pa proportional representation madiro vakaisa nhasi munhu wemangwana vobvisa and ranga rakutoshandiswa kuabusa madzimai proportional representation e kuti kana usingawirirani kana kuti ne faction e unobviswa palist and mukatarisa madzimai akapinda muparliament ne PR haana constituency development fund ekuti vanopuwa sekupuwa kunoita ava vari ku constituency kuti vakwanise kudevelopa ma areas avo and ma constituencies avano representa akawandisa and panoitika conflict kana kuti makakatanwa pakati pavo nema sitting MPs because the moment avanoda kupinda muconstituents ma sitting MPs anofunga kuti vauya kuzoda kukampena nekuvatorera mapositions. Izvi ndo zvimwe zvakawanda zvavakasangana nazvo as my challenges.
Sangano renyu riri kudei?
Isusu as Women's Academy for Leadership and Political Excellence, our position tiri kuti hapana need kuti titange kudambura-dambura constitution yedu izvezvi through ma amendments aya ari kutaurwa. Iyo constitution yacho isati yatombotanga kuimplementwa. Isusu muna 2013 takafara patikapuwa section 1756 and 80 idzo dzinonyatsotaura clearly kuti pachange pachipromotwa gender equality muZimbabwe. And isusu takatarisa izvezvi constitution tirungo filot panguva inotadi kumbopusha for the full implementation of the constitution through my alignment of my laws ano promote gender equality muZimbabwe. And challenge yatiri kuita ne quota system ndeyekuti iri kungobenefita ma parliamentarians chete ma MPs but mukatarisa pa ma statistics ariko ku council vakadzi vari ku occupy less than 200 ma wards out of the 1958 wards dziri muZimbabwe, which is unacceptable. Tikatarisa zvakare mamwe mapositions ano electwa even at the community level kumamisha uko, ma school development committees, ma health center committees, madzimai haako. Tikatarisa mucabinet izvezvi, we have about 30% representation of women in cabinet. It's not enough. Nekuti atidi kuramba tichiona discrimination pakati pevakadzi nevarume. So tirikuti ngatitarise constitution yedu katongo implement as it is tikwaniso ku empower zek through my alignment of my laws kuti I reject my list anobva kuma political parties ema candidates asiri ku reflect 50-50 gender representation.